Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Ma Nero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikumi 3/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Varayiridzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanotanga kuramwa mabasa nhasi vachigunun'una nemari dzavari kutambiriswa.
Godzorere mari kwavalue yedu yainge iri pa$500. Kana vati vashayisisa $500 votipa zvinoenderana nereti iriko yeita bank. Zvino zviri izvo zvakabvumiranwa izvino. Ivo kana kushaurira ngo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makondirakiti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita bank rate.
Asi hurumende inoti mutemo wayo uri pachena kuti haisi kuzotambirisa vashandi nedhora rekuamerica sezviri kudiwa nevarayiridzi.
Vasandechidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafu.
Murayiridzi wemaWarriors vasandechidzambwa vanodzoka kumusha kubva kumakwikwi ekosafa kuSouth Africa kuzochema baba vavo vakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varayiridzi vachitungamirirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa nhasi munyika yose vachigunun'una kuti vanoda kuwedzerwa mari dzavari kutambiriswa. Asi vari kuchemawo nerekuti vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo nezvekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varayiridzi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Varayiridzi vanoti hurumende haisi kuteerera zvichemo zvavari kuipa, nekudaro vachaenderera mberi nekuramwa mabasa uku. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure.
Kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars zvayaisiri kuita kasi tichitoitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $60. Saka tiri kuti ngaudzorere mari kwavalue yedu yainge iri pa$500. Kana vati vashayisisa $500 votipa zvinoenderana nereti iriko yeita bank. Zvino zviri izvo zvakabvumiranwa izvino. Ivo kana kushaurira ngo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makondirakiti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita bank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500. Kana vada kupa mari DGS ngavamuka vakuletere nereti inenge iriko. Mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri $4,500. Pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikachengeta. Pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose, asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu. Asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuZimbabwe mushure mekunge vawana news dzekuti varayiridzi vaAtuza havasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka, asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state. Vamwe memba dzedu, dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika, vamwe vakutonopotera kunana South Africa, kunana Mozambique nekuzanzi vachingoenderana nekutize kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspai ehurumende.
Vari kutyisidzirwa vachinzi kudii?
Vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hungogona kuganhurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action iyi. vachinzi vari kuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika. Isu tiri kuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu haineine zvematongerwo enyika yekuti tinongodawo muhoro unokwana kuti mhuri dzeri dziwane chiuviri. Tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandirawo, kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yeye. Saka dambudziko riri kuita ndere kuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isi nenyaya yekurakwa kwevana vedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakamboudza Studio 7 kuti vainge vaendesa chikumbiro kuhofisi yavo kuti vagare dare voona kuti vashandi vehurumende vangawedzerwe mari. Asi tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzotambirisa vashandi vayo mari nedhora rekuAmerica.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri munguva yatinoti multiple currency period. Saka mumultiple currency period medu muekonomi yedu munoshanda maUS dollars, munoshanda marand, munoshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvakataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hoste, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndiyo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars nokudawo kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvake marand kudaro, haisiriyo polisi yehurumende. Asi zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoi.
Asi ka tiri kuona mamwe makambani ehurumende ari kutiwo akuda kungoti vanhu vabhadhare madhora ekuAmerica chete.
Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachicharja maUS dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaUS dollars, zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumasivu sevanzi inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollar.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe haifaniri kushandisa zvicherwa zvayo sechibatiso kuti iwane zvikwereti zvitsva, sezvo izvi zvichikanganisa ukama hwayo nevamwe vayakakwereta mari kare inosvika mabhiriyoni masere nezviuru mazana masere. Mashoko aya ataurwa nemiri weIMF muZimbabwe vaJean Leon vachitaura nenhepfenyuro yeReuters. Mashoko aya anouya apo Zimbabwe yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kubva kuAfrican Export Import Bank ichishandisa zviwanikwa zvisati zvacherwa kuGreat Dyke. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vange vasingakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari musangano, asi hatina kwanisa kuzovabata zvakare tisati tauya pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze.
Hakazi kekutanga IMF ichipa ongororo neyambiro iyoyo, vakambotaura ndinotenda muna 2016 na 2017 maringe ne mari anga ichikweretwa kubva kunana China yavanga vachiti ingagone zvakare kuzokanganisa kuzoedza kudyidzana kunozoita Zimbabwe nemapoka akaita seIMF World Bank nokuda kwekuti kana une zvikwereti hapafanira kunge paine kusarudza umwe waune mari yake. Saka ukatanga kusarudza kuti umwe uyo otanga kupuhwa zvicherwa zvoiswa pane chikwereti cheumumwe zvevamwe zvisina kutariswa zvinenge zvaakutonzwi watoita rusarura hazvibvumirwi izvozvo. Zvakare kana watoita collateralize zvichireva izvo kuti kana wawe kuti wavakupiwa zvikwereti iwe uchiti ndinozozvibhadhara batai apa pane zvicherwa zvichange zvichiuya zvochireva kuti zvicherwa zviapa zvichacherwa zvatobatirana nechikwereti hazvichagoni kubatsira kuumba nyika mari iyoyo haichagoni kuuya zvakare munyika zvotoreva kuti ratova rimwe gomba remunenge matochera nokuda kwekuti muruda mari yacho iko zvino asi matoita dambudziko rokuti mari iyoyo yatobatwa pane chikwereti chamunacho.
Asi chii chaizvo chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti izvi, Dr. Kanyenza?
Hapana nzira yokunzvenga kutaurirana kunofanira kuitwa. Sokuzova kwenyu takambotaurirana paLima tikazotaurirana kuBali. Mutungamiriri wepazi reupfumi hwenyika Professor Mtuli Ncube vakatotaurira gore rapera kuti vachange vachikoshesa chaizvo nyaya iyoyo yokudyidzana nevavaine mari dzavo zvakaita sana IMF. Saka nyaya yokutaurirana ndo chinhu chikuru. Saka tikaedza kunzvenga tichipa vamwe mukana sezviri kuitika iko zvino, vamwe vasina mukana iwoyo, zvinozoita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Vanotengesa michero nezvirimwa mamutare zvinobva kuchimanimani nekuchipinge vave kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai. Mutoreri wenhau Lloyd Moyo anotipanya inotevera.
Vanorarama nekutengesa michero vanoti makotopeya, maapples, matomatisi zvakawedzerwa mitengo zvakanyanya sezvo zviri zvishoma panguva ino. Izvi zvakakonzerwa nedambudziko recyclone Idai rakaparadzawo migwagwa yakawanda. Amailine Timurenje mumwe wevanorarama nekutengesa zvirimwa zvinobva kuchimanimani avo vanoti matomatisi akwira mutengo zvakanyanyisa.
Madomasi akapere kuenda ngemvura saka kuti tiaone manje harisi kwaona. Saka unaro domasi wautokwidza, saka tikutambudzika zvine madomasi yatina tikutotambudzika. Ndo nhawe tinayo pabasa redu remusika. Tinomaodha kwaruwaka kukesho ndo watinoodha, asi izvozvizvi mutare ndiyo iri kuhaya maningi timapuraizi akure. Isusu masmall business hatichaonewo mari yekuti tidini tisimudze masandaki acho akutodhura $90 pasandaki. Saka tizodhurisira vanhu manje zvakutoshupa. Saka musika wedu hausinyatsofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Amai Pamela Kaskai vanoita mabasa ekutengesa vari panhidziwa vanotiwo mabasa avo haazi kuvafambira sevamwe nekuda kwekukwira kwakaita mitengo yemichero.
Izvozvi izvi zviro kufamba hazvisi kufamba. Tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwa iyo haasi kutengwa ba. Ndo chekutanga chichemo chetinacho. Kuda kuzoti kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano pari kuuya zvezvobatsirano. Sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma350 ino puri kubatsirwa anhu 55. Saka amwe acho yatodini musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo. Hakuna chiro, hakuna mari. Madomasi akaenda ngemvura pandosara acho ari kudhura kutenge $90 $100. Saka handisi kuziva kuti tochidiniwo. Hakuna here mabatsiri amwe angaita? Fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti masabhuku awande.
Mashoko aya atsinirwavo navaprosper stole.
Hapana chinongoziva hakutodhuri kudhura. Ndio basi ndinotaura basi zvo zvekudhura chazvikwadi zvadhura. Hazvisi kugena 100 mugomo unogena. 100 guma uno uno gena 25 30 40 ndeta guma ndi
amai suzini mwaika vanoti kunze kwekudhura kwezvinhu pavanoshandira apava nakiri sekuti vanoshandira pamene pasina kupfirirwa zvinopa kuti michero yavo ikurumidze kuipa
tengesa kana kuchinaya tonga tichinaiwa nemvura kana kuchi kunezuwa tonga tichingodini tichipiswa zvenezuwa zvino zvedu zvino zvichitopiswa vanonga zvakaite matimati anotokasika kushata mabhanana anokasika kudini kushata zvinhu zvizhinji
kunze kwekwamutare dzimwe nzvimbo dzakaita sembare dzinowana michero kubva kuchipinge nechimanimani dziri kusanganawo nedambudziko rekukwira kwemitengo ndakamira Studio 7 kune dziwa ndini Loida Moyo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kuenderera mberi nekuchema Dr. Rutendo Bonde avakashaya nezuro kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratumira mashoko enyaradzo kumhuri yavo uye mamasangano aveshanda navo anoti reZimbabwe Doctors for Human Rights neZimbabwe NGO Forum. Dr. Bonde vaitaura zvakanyanya neStudio 7 panyaya dzezveutano vachishanda neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vachirwira kodzero dzevarwere. Ngatimbonzwei mashoko avo.
Nguva ino yekutonhora inguva yekuwanda kwezvirwere zvekukosora. Saka yambiro yatinopa kune vanhu ndeyekuti vabhara mazvikokota vanoti vitamin C inobatsira chaizvo kana munhu achidya vitamin C panguva inoyi. Uyezve vitamin C inowanikwa muzvinhu zvakaita senge maorenji neamwe imwe michero yakangodaro. Uyezve tinoti vanhu vedu vagare vachipota vachivhurawo mahwindo vachiita kuti mweya uyauya nekuti zvirwere zvinotapurirana ne yatinoti droplet infection. Saka makusena aya tofanira kuvhura mahwindo tomboti zvirwere zviyazvo zvichifemwa nevanhu zvichikosorwa nevanhu zuva rese zvombobuda togara tine fresh air padhuze nesu. Ndo dzira dzishoma dzinoita kuti zvitinani tisabate zvirwere zvichipfuwa.
Mashoko Dr. Rutendo Bonde vachitaura pano paStudio 7. Mufi ari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare nemusi wechitatu. Ngatinzweiwo hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Martha Tolana vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV.
Takaziva Dr. Rutendo Bonde avo vatisiya kwenguva yakati rebei vachishanda mune zveutano vachiuya kune masangano akazvimiririra vachibatsira nemaideas nekubatsirana kuti zvinhu zviendeke nekuti zvinhu zviendeke tinozvifambisa sei. Vaitibatsirawo yatinoti treatment literacy, kuziva nezveutano hwako munhu, health literacy, treatment literacy, kuti kana uri pamishonga kana utano hwako unozvibata sei, kana uri pamishonga unozvibata sei, uye zvakakosherei kuti urambe uchiziva nezveutano hwako munhu kuti uzvichengetedze upenyu hwako.
Kushaya kwaDr. Bonde kunorevei nevamwewo vari mumabasa ekurwisa utachiwana hweHIV AIDS?
Kuenda kwavaita akarasikirwa zvikuru nekuti vaive futi munhu aibatsira. Pataiita zvekunyora maproposal eGlobal Fund kuti nyika iwane mari, zviri zvinhu zvinenge zvisingabhadharwi munhu anenge achiita, asi kuti vaiita nerudo, vaiisa nguva yavo nechido chavo. Uye kana une dambudziko raunenge unaro, munhu aikwanisa kusvika even ukati nyange ukati handina mari yekuti ndiuye kusejari ndionekwe, vaigona kubatsira nemazano ekuti chiita kudai, chiita kudai. Munhu uya wekuti zvinorwadza kurasikirwa nemunhu akadaro, asi inenge tingoti inguva inenge yakwana. Tinoshuvira kuti mhuri yavo inyaradzwe naMusiki, uye kuti mwana wavo avasiya nevabereki masista zavo vese vemhuri vanyaradzwe naiye Musiki. Uyezve tinoedza kuti basa ravakatisiyira hatisi takarikanganwa, tinoedza kuti tinge tichisimudzira zvishuviro zvavo zvekuti nyika yeZimbabwe zvinodai zvaita zvakadai pane zveutano nekodzero dzemadzimai nevana.
Muzvare Martha Tolana vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanyira kuBritain uko vachingamidzwa nemba yeumambo munyika iyi uye mutungamiri wehurumende ari kusiya basa amai Theresa May. VaTrump vashanyira muzinda weBuckingham Palace vakatambirwa naPrince Charles nemudzimai wake Camilla Parker Bowles. Asi vaTrump vari kuenderera mberi nekukandirana makobvu namatete nameya wekuLondon vaSadiq Khan avo varamba kusangana navo nhasi. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals kana kuti ZNSPCA rinoti rinoshamiswa kuona vanhu vane mari vachitadza kubayisa imbwa dzavo nhomba kuitira kuti dzisaite chirwere chechimbwa mupengo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaChris Chikadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreston Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika papo tichiona pakauya over 300 dogs kuzobayiswa mahara. Kunova kuri kunzvimbo dzatinofungidzira kuti vanhu vanenge vatone mari koko vanokwanisa kuenda panani rest vetu avo vachinobayisa, kana vana chiremba vari padhuze kana pane rest SPCA kana pagovernment vetu tovabayisa. Handizi hakusi kuti vanhu ivavo vanenge vasina mari, but inonziyo negligence. Vanhu vazhinji kusabayisa kwari kuita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Mungandotaure kuti munhu anoshaya $1 rekuti aende anobayisa imbwa yake kana pagovernment vetu, mazvona inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane imbwa havana care chaichaiwo, vashoma vanochengeta imbwa. Ne according to masurvey atakaita nekufamba kwatoita mudzimbo, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasitoda havadi kubayisa imbwa unless matumbu audza kana topatwa nerando atinotiwo mawarning kuti right vaccinate imbwa ndopa unozoonawo kuti munhu anozomhanya-mhanya kuzoti abayisa.
Vachikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunoshevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kubayisa imbwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa neimbwa paipai aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kunana chiremba ikoko bhikozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwe vataura kuti $60 for injection. Apo nungoda kubayiwa mainjection wayo ari kana 4, that's about $240. Of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa pane rest chiremba kana kuti pagovernment vet ipapo hazvimbopfuuri kana $10. Kugovernment vet chako chako vanotobhadharisa dollar chairo chairo for a rabies jab. Inova iyo inozokava gore rese.
Vachikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panepfenyuro yeStudio 7, vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva Studio 7 chitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
Vachikadaya vanoti ibasa remakanzuru ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yekuchengeta imbwa.
Pamutemo chepo chaipo basa rekutenderera pachitariswa zvese izvozvo kuti mbwa dzirapa dzingadi uyezve mbwa dziri kufamba mastreets zvoitwa sei, ibasa recity council.
Vachikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate ine yeri emakanzuru kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayard vachibvisa trotium stray dogs. Tinogara zuva nezuva tichinzwa mafungofonerwa nemunhu ari kana kuhighfield, ndaonai mbwa dziri kungofamba muroad dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA kunge tichimhanya tinotora imbwa dzichizvibvisa, asi ibasa rekanzuru.
Sangano reZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiriuedza kubatsirawo nepatinokwanisawo through kuita atinoti mafree rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff. Tikuenda ikoko tichinobaya imbwa ende tuto kashika mazwa tishona kuti imbwa dza tirikuwana ikoko tirikuwana more than 500 kana kuti sekwatakapedzera kuenda ku Redcliff there were more than 500 dogs that are not vaccinated.
Vachikada yavanokurudzirawo vagari vemumaguta kuti vabvisise imbwa dzavo zvibereko kuitira kuti dzisaita vana nokuti hazvibvumirwe uye vazhinji havazokwanisi kupa imbwa idzi zvokudya zvakakwana nekuzobhadhara kubaisa nhomba dzechimbwa mupengo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unosungira maguta ose kuti tevedzere zvakatarwa maererano nehuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuro yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavimbisa kuongorora nyaya iyi, asi vakati kubaiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiro.
Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors Sunday Chidzambwa adzoka kumusha kuzochema baba vake vakashaya nezuro, achisiya vatedzeri vake vachirayiridza kumakwikwi ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chenyika chemaWarriors chiri kupinda munhandare yeMoses Mabhida Stadium nechitatu kusangana neZambia masemifinari ekosafa cup chisina murayiridzi wacho Sunday Chidzambwa. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuti murayiridzi wechikwata ichi mofu ambopiwa mukana wekuchema baba vake avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
VaSunday Chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafa vouya vochema baba vavo. Then musi wa6 vanozobva muHarare vakuenda kuJoburg vonosangana netimu inenge ichibva kuDurban ichienda kuNigeria vozofamba pamwe chete vakunogadzira kuenda kuAfcon.
Vakamambo vanopindura kuti achange achirayiridza chikwata ichi Chidzambwa asipo ndiani?
Kuchasara kuna Raman Gumbo ari in charge vachibatsirana na Lloyd Mutas. Ndo vachasara vachipedzisa magames asara kunhingi kukosafa. Kana taita rombo rakanaka rekuti tazokwanisa kusvika kumafinals, timu inenge yasara mamwe maplayers achadzoka kuno kumusha kuZimbabwe. Vanenge vakwanisa kupinda muthe final 23 timu yedu vachazoteera vonobatana neimwe timu inenge iri kuNigeria. Then tozobva kuNigeria musi wa10 taakuenda kuEgypt.
Zimbabwe yakapinda masemifinals mushure mekurova Comoros 2-0, Zambia ichisvikawo masemifinals umu mushure mekurova Malawi nemapenareti. Mune mumwe mutambo wemasemifinals, Lesotho iri kutamba neBotswana musi mumwe chetewo. Zimbabwe iri kuda kutora mukombe uyu kechinomwe uyezve kwemakore matatu akateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varayiridzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoramwa mabasa vachigunun'una nemari dzavari kutambiriswa vachiti vanoda madhora ekuAmerica. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kushandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora, sezvo zvichapa kuti itatarike kuwana imwe mari mune ramangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standikile Mushanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.